nyama nyuchi. Roskin, Peter Fuqua.
Love is for two, saka me and you. Digare pamsona chete kunge shampoo.
Mukona chimoko ichi boy zangu, ndo changu, achizi jema sivan crew.
Ndiweweka baby, inini newe.
Ukuda zulwa here and it is quite the same juice. Unoda mwezi nemakorere muse. Unoda mepondi titorere ntuse. Abese vari kumaka kungepena vana to. Avangori ne window nema ia vins fo. Vangwe vamboza makutuma mena vasipo. AKP ya bati tichatire pa Singapore. Asaka ndenge ndina po. Pauro ndinaro gauro. Andaka kanda masese vandaisa chirauro. Avanda tora chimoko chinopisa matamburo. Avacha sheka ngwandara vabaita mutauro.